Madzimai ose akataura pagungano iri vakarumbidza mushakabvu amai Mandela vachiti vaiva mucherechedzo werusununguko wenyika zhinji dzemuAfrica nekuti vaiva vakashinga nenzira yakaimurwa nemadzimai epasi rose. Mumwe wemadzimai aya amai Christine Chima vakataura kuti amai Mandela ndivo vakaita kuti nyika yeSouth Africa izivikanwe nenyika dzose apo vairwisa vachena kuti vasunungure murume wavo vaNelson Mandela kuti vabude mutirongo mavakange vatongerwa kugara kwemakore akawanda.
Kuti South Africa izivikanwe, it was because of Winnie achifaitira Nelson Mandela kuti murume wake abude, achifaitira operation yemuSouth Africa kuti ibude. Chinondirwadza ndechekuti recognition was zero. Danga ari murume ndofunga dakaiswa kana deputy president either ndizuma either ndimbeki or iye nezvino wacho dakamuka.
Amai Chima vakaendera mberi vachiti nyaya inonyaya kuvarwadza ndeyekuti murume waamai Mandela akaramba kuti vagare pamusha pavakange vakaroorwa.
Ndimwe nyaya yekupedzisira inondirwadza ndeyekuti kumudzinga pamusha pake pawill paanga akaroorwa kuramba kuti agare ipapo zvakandirwadza. Yakarakidza kuti very ungrateful people vanhu vekuSouth Africa kuti dai vakamira pamusha paakaroorwa achisiwo zvemvura dai vakamurikogumisa. NeWilliam Mandela yakandirwadza kuti haana kusiyirawo Winnie to be where he was kuti aonekwe ndiWinnie who fought for him.
Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai amai Edna Masiwa vakatsinhira mashoko amai Chima vachiti amai Mandela vakapomerwa nyaya yekuti havana kuvimbika apo murume wavo aiva mujeri. Vakaendera mberi vachiti dai aiva murume akaita saizvozvo pangadai pasina zvaakamboitwa.
Takatarisa upinyu hwamama Winnie Mandela takaona kuti pane nguva yaakatanga kunzi aita zvikomba panguva murume wake anga ari mujeri, asi tiri kutarisa kuti uyu munhukadzi akagara asina murume for 27 years. Izvide zvaiitwa nemurume zvaide zvakabvumwa kuti nguva yanga yareba. Saka tinoona dzimwe nguva madzimai tinodzikirisirwa pakutungamiri vanhu vachishandisa miiri yedu kuti apa wazoita zvakadai apa wakaita zvakadai zvakasingatenderwi nenyika kana kuti nevanhu nechivanhu chede. Tiri kuda kupa kushingisana kuti madzimai tine kodzerowo zvakare rekuwana kana bonde rakadzivirirwa nekuti upenyu tiri vanhu vari kurarama.
Imwe nhengo yeparamende yeZimbabwe amai Monica Mutsvangwa vakarumbidza amai Mandela vachiti raiva gamba rakashingisa vanasikana kuti vaende kuhondo yakasunungura Zimbabwe.
Winnie aive mukadzi akangwara akaita exposed kune zvinhu zvine basa vekutanga zvakatibatsira isu ma1970 basa raita kusoweto rakaita kuti isu vana vadii at the age of 15 years titoka tinotyei kunorwisa muvengi. Saka Winnie tisaramba timfunga nekuti akatishingisa. Ini personally I draw a lot of lessons neupenyu hwaWinnie. Akatibatsira. Winnie was a mother for us all. The spirit icharamba ichingoenderera mberi haina kwaine.
Amai Lucia Mativenga vakataurawo kuti havakanganwi zvavakaitwa naamai Mandela pavakatanga kusangana pamusangano wakaitirwa kuJohannesburg mushure mekunge varohwa zvakaipisisa nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Para kuti ndatiri pano pamutambo kucherechedza kushayika kwamai Winnie Mandela, chinonyanya kundibata ndechekuti vanga vari munhu ane hanya nevanhu. Ndakavaona kamwe chete muupenyu hwangu, asi zvakandibata vakandiona ndakakuvara through the struggle yatairwa munyika yatirikurwa munyika muno. Vakava munhu akamanikidzira kuti ndinofanira kuendeswa kuchipatara kwete kuramba ndakagara mumeeting mandakanga ndakagara. Nokudaro ndinoti inini munhu wakadaro angasingandizive asaka ndoona ndakakuvara akaona zvakakodzera kuti ape advice yekuti ndinofanira kunorapiwa. Ndakakudza ndicharamba nichizvirangarira nokusingaperi.
Mhembero yekurangarira amai Mandela yakarongwa nenhengo yeparamende yeZimbabwe amai Priscilla Misia Herabwe pamwe chete nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Amai Winnie Mandela avo vakange vave nemakore makumi masere nerimwe chete vakashaya nomusi wati kubvumbi vakazovigwa mushure mevhiki mbiri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndinikiri mudzambire.